Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi-chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nasi Sadak ichatanga musangano wayo mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe 709 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere 5180. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vava mamiriyoni mana ane zviuru zana rine makumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 4,172,089. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 3,192,289. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mana nevashanu 14,345. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rakazvimirira richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti kunyangwe hazvo richitambira nemufaro kutarwa kwezuva rekuita sarudzo dzemabai elections, sangano ravo harisi kufara nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission ZEC kunyoresa vanhu vazhinji vanoda kuvhota kekutanga. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti ZEC ine basa zhinji rainofanirwa kuita mabai elections asati aitwa musi wa26 Gurume. Vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsvaka rutsigiro zvakanaka uyezve kuona kuti sarudzo idzi dzinoitwa pasina mhirizhonga. Mugwaro ravabudisa, ZESNI inokurumidzira hurumende neZEC kuti vatange kunyoresa vanhu zvechimbi-chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections kuti vape vanhu mikana yokuvhota sezvo vazhinji vakatadziswa kunyoresa neZEC iyo vanoti haina kuita basa rekunyoresa nemazvo.
Tinotambira kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika kunyika yese kuti mabai elections House of Assembly constituencies angasisina vamiririri zvichiteverwa marecalls, ndufu kana kuti kupromotwa kwakaitwa vamwe wacho vanga vari maMPs. Asizve tinoti isu mabi-elections aya aifanira kunga kaitwa kare. Mutemo unotaura kuti kana paita vacants muhouse of assembly nokonzerwa nerufu kana kukonzerwa nechikonzero chipi chipi zvacho by election yekutsiva munhu anenge abva muparliament iyeye nenzira dzakasiyana siyana inofanira kunge ichiitwa mumwedzi mitatu kana kuti mu 90 days kubva musi wakaita wakakreateka vacancy iyoyo kureva kuti maelections atutaura nezvawo aya mabyelections atutaura nezvawo aya mabyelections haifanira kunge akatoitwa kare kare haifanira kunge akaitwa mamwe acho muna 2020 mamwewozve haifanira kunge akaitwa muna 2021 hapana chikonzero chaisakisa kuti mabyelections aya asaitwe nokuti nyika dzakatikomboredza dzaitoita maelections anobata nyika yose Zambia yakaita manational elections Malawi yakaita manational elections South Africa yakaita maelections anga akakura zvikuru anga ari malocal government elections asi akanga achivharira nyika yose saka hapana chikonzero chaita kuti isu senyika yeZimbabwe titadze kuita maby-elections mumaconstituency 28 uyezve numaward angangosvika 133.
Zvamusingafari nazvo ndezvipi uye nemhaka yei?
Zvatisiri kufara nazvo panyaya ndezvokuti mutemo unoti iwo kana president vadoma kana kuti vataura kuti election yeby-election iri kuitwa musi wakati hapachisina nguva yokuti paitwe voter registration nokuti zvino mutemo unotaura kuti voter registration inongopera mazuva maviri mushure mokunge president vazivisa kuti pane sarudzo dzichaitwa dzema by elections izvi zvakanangana ne House of Assembly asi kana takatarisawo kumatunhuku kumakanzuru panenge patongoita vakanzi ipapo voters roll inobva yatovharwa
vamakoni sangano renyu rinoita sekusafara kuti Zimbabwe Electoral Commission yambomisa kunyoresa vanoda kunyoresa kuvhota kekutanga semusingafari nazvo
isu hasi kufara nomutemo iwoyo nokuti haupi mukana kune avo vanenge vachida kunyoresa kuti vavhote vanogara munzvimbo idzodzo kuti vakwanise kuvhota saka tinokurudzira kuti mitemo iyoyi iongororwe kuti panodaidzirwa maby-elections papuwe nguva yakafanira yokuti avo vanenge vasati varegista kuti vavhote vawane mukana wokuregista kuti vavenge vachivhota mumaby-elections ivo vanenge achida kuitwa
manga muchida kuti zviitwe sei
iyo maby-elections iwawa mukana kuzeki yekuti inyatsoongorora matambudziko ayakatarisana nayo mumageneral elections atakaita muna 2018 yoona kuti zvingagadziriswe sei muby-election iyeyo ichigadzirirawo zvakare kuti maelections a 2023 ange asina kusangana nematambudziko akasanganikwa nawo nezeki pavaiita kurana maelections muna 2018
Munoti kuhurumende nokuzek pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya.
Inguva yokuti Zek inyatsoona kuti mirizhonga yakadzika munzvimbo izvozvo zviri kuitwa maby-elections. Inguvawo zvakare yekuti vanyatsotarisisa kuona kuti hapasi kuitwawo vote buying nemapato kana kuti neivavo vanenge vachida kuvhoterwa mumaconstituency iwavo akasiyana siyana. Uyezve voratidza kuti avo vanotyora mutemo weelectoral act vanoitwa sei takatarisana nemaby-elections nokuti izvo zvinozobatsira. Zvakare vanhu vange vane confidence yekuti Zek iri kuda kuti maelections anoitwa muna 2023 anga ari maelections anoitwa zvakanaka saka tinotarisirawo Zek kuti ichatora mukana uno kugadzisa zvose zvavakatarisana nazvo matambudziko ose avakatarisana navo chipawo mukana yakafanira kumapolitical parties ese kuti vakwanisewo kunge vachienda kudzinepenyuro nemaprograms avo nemamanifesto avo takatarisana neelection iri kuuya iyoyo saka mukana wakanaka wokuti zvose zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanga zvakanakawo zvakare kuti electoral act yedu itsva yatanga tiri kukurudzira inge yavapo maby-elections aya asati aiswa aitwa asiwo tinoziva kuti izvi hazvichakwanisika nokuti electoral act iyi haisati yapo tikurudzirawo zvakare kuti parliament yeZimbabwe irambe yakatarisa nyaya iyoyo kuitira kuti Electoral Act nyowani inge yavapo gore risati rapera izokwanisa kushanda mumaelections atichaita Harmonized Elections muna 2023.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari panhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Nasi vatungamiri venyika dzemuSADC vachatanga musangano wavo kana kuti Extraordinary Summit of Heads of State and Government muGudare Lilongwe muMalawi. Imwe nyaya ichakurukurwa zvikuru ndeye basa riri kuitwa nemauto eSADC akatumwa kunobatsira Mozambique mukurwiswa kwayo nevarwi vanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Denver Ncube, vanoti SADC inofanirwa kusimudzira basa rayo mudunhu uye inofanirwa kuratidza kuzvipira mukumira nevanhu mudunhu iri. Vanoti SADC inofanirwa kuita mutongi gava sezvinoitwa nesangano reEconomic Community of West African States, ECOWAS, mudunhu rekumadokero eAfrica. Dr. Ncube vanoti SADC inofanirwa kurumbidzwa mukuedza kwayo kuvaka mahofisi matsva nemabhiriji pakati penyika dzayo.
Ndinoona kuti musangano wakakosha chaizvo nekuda kwekuti SADC idunhu rakatarisana nezvimhingamupini zvakawanda nematambudziko akawanda, kusanganisira nyaya yeutano, seizvozvo tagara tine denda reHIV ranga riri kutinetsa, tobva tawedzerwa COVID pamusoro pazvo. Zvinhu zvekuti tikasangwarira seSADC uye seAfrica tisu tichange tichasara tine dambudziko iroro reCOVID. Saka zvinoda kuti izvo madunhu akaita sana SADC, COMESA, ECOWAS ange achisangana achigadzirira kuti agadzirise matambudziko ari kusangana neregion yedu. Tichitarisa futi nyaya yekufamba kwevanhu. Sekuziva kwenyu, nyika dzakawanda nekuda kwedenda reCOVID mabasa ari kunetsa, saka zviri kuisa pressure pahurumende dzakawanda kuti dzopatsanura sei nyaya yekuti vagari vemunyika dzavo vakwanise kuwana mabasa uyezve chibhalansawo kana kuenzanisa pakati pevanenge vashanya vachibva kune dzimwe nyika vachishanda munyika dzavo. Tinoona dambudziko richibuda kuZambia nekuSouth Africa, uko vagari vashandi vemuZimbabwe vari kushanda ukoko vari kutarisana nekushandurwa kwemitemo inobatsira panyaya dzekufamba panyika idzodzo.
So kuona kwenyu, SADC iri kugona here kubatsira nekuchengetedza dunhu iri uye iri kugona basa rayo here?
So kuona kwangu, ndoona kunge SADC isiri kunyatsogona kuti iite basa rayo zvakanaka. Ndinodaro nekuti tikatarisa zvaiitika makore makumi apfuura, SADC ndiyo inongozooneka kana zvinhu zvatoitika kare. Tine matambudziko akawanda. Chekutanga, mugore ra1992 zvinhu zvakange zvachizikanwa kuti izvo patinozosvika muna 2002 kuchange pane dambudziko remagetsi, asi hamuna, hapana nyika muSADC dzakagadzirira kuti dzive dzinoita kuti dambudziko iri risazove rikuru stereki sezvariri muzuva ranhasi. Mukatarisa nyika yeSouth Africa, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Zambia, dzese inyika dzinonetsikana nenyaya yemagetsi, but zvinhu zvaizikanwa nenguva yakare. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechenyaya dzeutano. SADC haisi kunyatsobata nyaya dzeutano uye kuisa mari inokwana panyaya dzeutano. Chechitatu chandingataura inyaya yatingati isusu zvematongero enyika, governance nedemokrasi. Sadik haina havaitonge vane hanya ni nyaya iyoyo sekuona kwa tunaita dambudziko rakaitika kuMozambique. Sadak yanga yangomira kusvika Rwanda yazopindira. Tikatarisa zviri kunoitika muZimbabwe, Sadak inenge ichiona kudzvinyirirwa nekutsikirwa kuri kuitwa vanhu uye nekushayiswa makodzero dzavo dzakazara, asi vanoramba kanyarara. KuSouth Africa kana kukaitika zviya zvinoitika zvinonzi xenophobia, Sadak aimbotauri inoramba yakanyarara, asi zvizvarwa zvemusadhaka zvinenge zvichidwirwa nematambudziko yavo.
Chii chamunoona sechinhu chikuru chakaitwa nesadhaka mudunhu iri?
Chatingati chikuru chakaitwa nesadhaka, zvinonetsa kuti tinyatsonongedzera chinhu chinobatika chaizvo. Tingangoti maefforts avari kuita ekugadzira one stop border pa Bait Bridge, tingangotarisa tichiti ndo chatingati chinhu chikuru chakasanganisa nyika mbiri dzeZimbabwe neSouth Africa. Tikazotarisawo bridge rinoenda kukazungula, tingati ndo one of maprojects atingati izvo Sadhaki yakagona.
Imimi Dr. Ncube, munovimba neSadhaki zvakadini pakuchengetedzwa kwekodzero dzenyu?
Handidi hangu kunyepa, handifunge kuti zvizvarwa zveSadhaki uye neni handingati izvo kana chinge ndawirwa nedambudziko rekuzvidzwa kwekodzero dzangu. Ndingati Sadhaki ngatsurumika kana kuti vangatsukunika. Handifunge kuti tingatembe neSadhaki, nekuti panguva dzese dzinoitika zvinhu munyika dzeSadhaki, vatungamiri vedu vese vanenge vane chibvumirano chavakaita chekuti izvo hatife takakumisa kana ukange uchiuraya vanhu vako, tinokusiya uchiuraya kana kuzvidza kodzero dzevanhu vako.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Jennifer Ncube vari paRunhare kuOregon neStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra2021 ranga rakavaomera zvikuru, uye vanotarisira kuti gore ra2022 ringe riri gore rinova ratutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo, sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti koma kweupenyu kwavazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo, zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru, sezvo vaisera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore re2021. Ngaarasvika pakunopera, matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tizononoka kuenda kuzvikoro. Zviwedzera mabasa emudzimba, rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirishonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa, pamwe nekupenderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Izvo sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaiitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa nacomrade Nyasha vekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizivishe. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vana Silia vana Johana munomasvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa the TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wechidiki muZANU-PF vachazungana savanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga humwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavamunangagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa pa nyika yose. Takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare renyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa. Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodza vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki. Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vanoti sarudzo dzemabai elections kutambisa mari uye hadzina zvadzinobatsira. MuNewsday makare, Chief Justice Luke Malava vanokurudzira kuti majaji nevamwe vanoshanda mumatare edzimosva vapiwe mari yemihoro yakanaka kuti vanhu ava vasasiya basa vachiti gore rapera vashandi vemumatare makumi masere nevasere vakasiya basa kusanganisa mamagistrate gumi nevasere. Kuroniko rinoti makanzura eguta reGweru anotarisirwa kusarudza meya mutsva weGweru zvichitevera kudzingwa neMDCT kwava Josiah Makombe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiva shamarari ve Studio 7 ngoma tanoka wande ngoma jonga kandimirere choto Sister Marvelasi na Blessing Zulu nevamwe vese. Mubvunzo wangu urikuenda kuna Monzora. Vamonzora vari kubvuma kuti EMDCT, asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC Alliance. Vanoti vanoda kuenda nezita rokuti MDC Alliance kumamba election, but pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati inini MDCT, muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance, vachamisa. Vanga vachidavira kureva kuti vari kubvuma kakuti MDCT. Saka ini ndiri kuti kuna Monzora, chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii, ndipindurewo. Pamwe ndaresva zvangu kunzwa, but ndirikuona sekuti vaMonzora murikutorasika inini. Zvamunozoita inini, muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete. Kuda kutoti vhiringidza mafungiro edu isusu vana veZimbabwe vaMonzora. Tipindurewo ipapo, ndatenda hangu.
Makadi vatungamiriri vashamarari veStudio 7. Ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana Ndoro. Hapana chaanotaura chechokwadi taungana Ndoro ushu. Chaanoda chete kufadza munhu anomupa mari. Isusu kubasa semateacher sevarairidzi hapana kana chatiri kuwana. angaite here breakdown 100 US yatinowana pamwedzi. 100 iyi ndemunhu mumwe chete asina mhuri, asingapire bhazi, asingadye, anongo hameno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete. Taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro ushu. Anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro, muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro. Inini notori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo iri. Asi anenge achiti zvese zviriko kunenge kusina kana chinhu. Chikoro chinotoona kuti mari dzemaschool fees idzodzo ndodzavanotora kutomboti vatengere vadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa. Asati nyepere taungana ndoro, kana asina zvekutaura ngaanyarare zvake. Atruzi ndo vanotomiririra mahiro vaya vanhu chaivo chaivo. Iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara. Hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete. Ari kuzvinyepera, iye anonyepa achinyepera nyika yese. Hameno kuti munhu akaita sei.
Makadi iko pastudio 7 apo. Ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota vanhu, please we. Kumaruzevha uko musavhundutsirwe nezanupf uye musaudzwa zvekunyepa. Izvezvizvi vari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhotsi a2023. Mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete motodzingwa vototsveta futi machina iwayo. Saka musabatwa kumeso nezanupf. Zanupf kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita. Inokuita isembwa, hamuonekwe sevanhu. Izvezvi kuzumba maramba pfungo uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhotsi. But 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro, mese muri kukudzingwa ikoko, muzvizive izvozvo. Saka vanhu ngavazive pokuvhotera. Vhoterai purezidhendi Chamisa, ndokutoti ugaro hwenyu hurambe hwakanaka. Pasina izvozvo muri kukudzingwa after 2023.
Ndinoshamisika maningi nouyu mukuru anonzi Ndoro uyu anoguta nokuti ndopuwa mazisa kwatirai mari ngezanupf. Ava vechidya nokuzvochironda vachinodzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu. Shido maticha anacho, asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu. Gavhumendi isingaisi zvido zvevana vedu papamberi, inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete. Hakuna ticha angaino dzidzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya. Hapana ticha angaino kuchikoro anodzidzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara. Chichidoda kuchikoda kuchidzidzisa chinoshoonei. Kutanga magadzisa mari yematicha, mapei yematicha kuti inake. Vapei mari yavanochema ndiyonai. Sisi vakabvira chichema chinzi 2018 chichema. Tipei mari iri yatinowo yataivhura kubhurana kare $550. Makavapa here? Makaisawo here zvido zvavo? Tisarwadzisa vanhu vanoshupika varofane nzara iwo uchiguta nevana vako. Uyu muchienda ana kumira zvakanaka anonzi ndoo. Unopiwa mazakwati ane zanupf ichiguta vachitambudzika vachipiwa mazikwati.
Mamukasi vashamari vestudio 7, ini ndoitwa tindaishewo mbarume pajoseph. Hai, ndokuda kuti kune mhuri yezimbabwe seiri muno musouth africa kana botswana kana kupi nyika yauri, aiwa ndatisachemeika tisinganovhote. Ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka. Nemuvhota tose tivhote nehwandu hwedu, ndokuti tikunde kwete kungotaura chete. Ndenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai tingotarisa zvakabuda munhabvu kuAfrica Cup of Nations kuCameroon neZuro. Mumitambo yakatangwa neZuro, Senegal yakakunda Zimbabwe nechibodzwa chimwe chete. Guinea yakarova Malawi nechibodzwa chimwe chete. Morocco 1, Ghana 0, Gabon 1, Comoros 0. Zimbabwe ichatamba neMalawi nemusi wechishanu, asi dzichatamba nhasi chipiri dzakamira sezvizvi. Algeria ichatamba neSierra Leone, Nigeria ichatamba neEgypt, Sudan ichatamba neGuinea-Bissau, uye Tunisia ichatamba neMali. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu makumi maviri vakafa necovid-19 muzimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nhasi SADC ichatanga musangano mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.